yanyorwa nava July moyo havachanzwisisi basa ravo havachakwanisi kuverenga mutemo vanyora tsamba vachitaura kuti kansela nameya nadeputy meya vanobviswa sei zvinova izvo zvavajaira isusu tiri kutaura nyaya yeservice delivery nyaya yekupa vanhu mvura nekununga marara saka tinoda kugadzira makomiti kuitira kuti vanhu vese vaivaya vakasarudzwa musarudzo rapfuura iri vange vachikwanisa kuita basa ravo nemazvo vange vachikwanisa kuita basa ravo sezvavanofanirwa kunge vachiita zvino kana ava vovarambidza kuita zvavanofanirwa kuita vaakurara pamusoro pemutemo vachikanganisa kugara kwevanhu muHarare nemumaguta akasiyana siyana
saka muchatora matanho api
isusu tine chinangwa chekuti tinge tichiita kuti vanhu vagare zvakanaka tinge tichiita kuti makansela apinde mumakomiti kubva zvavakasvarwa patova nemwedzi wavakutoda kutopfuura makomiti emakansela haasi kugara vari kugunununa vari kubhoikana nekuti zvakahwinwa netriplec vaakupanisha vanhu kuti vakavhotirei triplec saka isusu tiri kuti aiwa hatitevedzeri zvematoto tinoramba tichiita zvatakasarudzirwa nevanhu tichiinda mberi kuitira kuti vanhu vange vachiwana service delivery pane kuti vange vakagadiswa navajulai moyo
tiri kuona kuti vajulai moyo vari kukota chikamu chemutemo wekutongwa kwematunhu section 114 imi muri kuupokana here nemutemo uyu
isusu vanoita zvemutemo hatitevedzeri maridzo isina kunangana nesu maridzo yakanangana nesu ndiye chapter 96 yeurban councils act inotaura iyo kuti tinokwanisa kuita mameeting tinokwanisa kuchinja makomiti ndo yatiri kuteedzera ndo nhoroondo yatiri kuenda mberi nayo iyi nhoroondo yava July moyo vanyora zvavo kungonyorawo nhandu hapana neiteedzera haina zvainoreva vachaverenga tsamba yavo vakagara zvakanaka vakapfeka magirazi vachaona kuti vanyora tsamba isina zvainoreva isina wayakananga isingatevedzereki yatisingazotevedzeri.